Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodzidza kuUkraine zvinoti upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka muZimbabwe zvekuti vari kutoona zviri nani kuramba vari muUkraine umo muri kurwiswa nyika iyi nemauto eRussia. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe izvi vaNixon Chizodza avo vanogara muguta reVenetia iro riri pedyo neguta guru reUkraine reKiev vanoti vasarwa nemakore maviri chete kuti vapedzise zvidzidzo zvavo zvekuva dhokotera. Nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika muZimbabwe, vachizodza vati vanotyira kuti vanozopedzisira vopa vabereki vavo dambudziko kana vakatiza hondo iri muUkraine vachidzokera kuZimbabwe.
Kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona, saka pane magroups maviri emastudents, kune vari kuenda nevari kusara. Saka ose magroups iwaya ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari yekuti vakwanise kusurvive, nekuti hatisi kuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika riini. SekuZimbabwe situation yacho yakaoma, maparents anogona kuva overwhelmed, asi kana pakagona kungoti patsvakwe munhu wani ari kuPoland nemunhu wani ari kuUkraine, vanhu vosenderwa mari dzinenge dzogona vagona kudividirana zvinenge zvichinyorwa pasi neevidence and everything, zvinhu zvacho zvinogona kufamba zvakanaka.
Vachizodza vatiwo vadzidzi vazhinji vari muUkraine havazive kuti hurumende yeZimbabwe inozokwanisa kuvabatsira here kuti vapedzise zvidzidzo zvavo kana vakadzoka kumusha, vachiti zviri nani kuti varambe vari muUkraine sezvo hondo isati yave kupisa muguta ravagere. Vatiwo kuramba vari panzvimbo imwe chete kunogona kuita kuti vachengetedzeke muUkraine makare.
Tikawana wei yekuuya kuZimbabwe iri kuhere nzira ingaita kuti tipinziwe kuma universities ekuZimbabwe tikontinue nezvidzidzo zvedu zvatinenge takasarudza zvatiri kuita kunoku. Ndizvo zvinhu zvinotidya moyo. Vakawanda vari kunoku vekuZimbabwe vari kudzidzira kuita vana chiremba. Kuita chiremba anenge akadzidza kuno kuUkraine nekuZimbabwe. System yacho yakati siyane. System yacho yakati siyane. Saka tinenge tichida kunzwa kubva kuhurumende neMinistry of Health kuti vane here nzira yavanokwanisa kuita integrate vana vacho vanenge vakabva kuUkraine vokwanisa kukondinya nezvidzidzo zvavo zvavanenge vakasarudza.
Vamwewo vatataura navo parunhare kuUkraine kwakare vakaita savaKeith Chitunhu vati ivo nevamwe vavo vanga vari mumabhazi kuenda kunyika dzakaita seRomania nePoland kunotsvaga upoteri mushure mekuita kanzatu kanzatu kuti vabhadhare mabhazi ekuvatakura. VaChitunhu vati sezvo vazhinji vavo vanga vasina kana kobiri vakazobatsirwa nemari dzemabhazi nezvimwe zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, asi vazhinji vavo havasati vawana rubatsiro sezvo makambani akaita sana Western Union neMoneygram anoshandiswa mukutumirana mari asiri kushanda munzvimbo dzakawanda muUkraine uko kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda rubatsiro izvi. VaChitunhu avo vati ivo nevamwe vavo vave nemazuva maviri vari munzira vachiedza kuda kubuda muUkraine sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi. Ukuwo hurumende yeUkraine isiri kubvumidza veruzhinji kufamba manheru, vati havazive kuti pavachasvika pamiganhu yeUkraine nenyika dzavari kuda kunotsvaga upoteri vachabvumidzwa kubuda muUkraine here sezvo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakarambidzwa kubuda muUkraine nezuro. Vamwe vabereki vane vana vari kuUkraine vakaita samai Clarence Mkotsanjera vanoti vari kutyira upenyu hwevana vavo uye vakurudzira hurumende kuti ishande zvakasimba kuti vana vavo vabude muUkraine nekukasika.
Zviri kutishungurudza, zviri kutirwadza kuti koiyo hurumende kange yanyarara vasinawo chavari kutiudza kuti taronga kudii, nokuti zvazvino semubereki hauna chaunokwanisa kuita kana kuti uende unomutora mwana ugodii. Zvaakuda kuti hurumende yedu ipindirire vana vagodzoswa kuno kuZimbabwe zviri sefu pasina matambudziko. Mukatarisa izvezvi tine chingoona pamanyuzi mirizhonga yega yega, vamwe vakakuvara, vamwe vakaita sei. Saka haumbofa wakawana mufara, haumbofa wakasununguka. Chichemo chedu chatiri kukumbira hurumende dai magona kutibatsira vana vedu vadzoka kunyika yedu.
Imwe nyanzvi munyadzi yezvematongerwo enyika vaitai Zimunya vati hurumende yeZimbabwe inokwanisa kutora zvizvarwa zvayo zviri parumana nzombe muUkraine yozvichengeta pamuzinda wayo kudzamara zvinhu zvagadzikana muUkraine.
Embassy yenyika yeZimbabwe iri kuUkraine inokwanisa zvikurusa kuyamura vadzidzi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza zviri ikoko kuKiev kana kune mamwe madhorobha akasiyana siyana. Vana veZimbabwe vanogara kuUkraine vachidzidza ikoko vashoma shoma zvekuti kana tiri munguva yehondo iyo embassy inokwanisa kutovatora kutopinda nawo mu embassy mavo imomo votogara imomo vachidya imomo vachivacha imomo vachitenga chikafu kusvikira nyika yeUkraine yati tekeshe-tekeshe nezvimwe zviripo ndezvekuti vana vechisikana kunyanyanya vakomana vane makore gumi nemaseri kana kuti 18 pachirungu havasi kubvumidzwa kubuda muUkraine saka zvakadarozvo zvingatoenda kumberi kuti zvinake ndezvekuti ivo ambassador neembassy zvagara zvinoitika pasi rese kuti embassy inokwanisa kutora vamwe vanhu ichitovachengeta imomo
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vari chipangamazano munyaya dzezveupfumi vati kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi munyika ndiko kuri kukonzera kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvizopedzisira zvaenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro
nyika yedu iri panguva isina kumira zvakanaka mukatarira 65% yepopulation kwezvinenge vadiki mayouth saka ndo vana vangadai vari mumabasa vanhu vari muzvikoro imomo saka vazhinji vavo vakutotiregai tishe tanogara kunyika dzakafanana nesouth africa kune risk yekuti vanogona kupiswa ikoko kana kuti vakuenda kune dzimwe nyika dzine hondo idzo vanogona kurasikirwa neupenyu hwavo iri nyaya yekuti nyika inei haina kunyatsomira zvakanaka kana kurongeka panyaya dzepolitics neeconomics dzayo zvichikonzeresa unemployment nekushungurudzika mukati mekurarama kwevanhu
munyori mubazi rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vajames manzou vaudza studio 7 kuti vakabatikana zuva rese kuti vapindure mibvunzo yatavatumira asi muzinda wezimbabwe kugermany unonzi uri kushanda zvakasimba kuedza kubatsira kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri muukraine kuti zviwane pekunogara kana zvichinge zvakwanisa kusvika pamuganhu weukraine nepoland zvizvarwa zvezimbabwe zviri muukraine zviri kukurudzirwa kuti zvibate muzinda wezimbabwe uri kuberlin kugermany panhamba dzinoti +49 3032 556 760 kurwiswa kweUkraine neRussia kwapinda muzuva rechina nhasi kunyange hazvo nyika dzekumavirira dzakaita seAmerica Britain Germany nedzimwe dzakatemera hurumende yeRussia zvirango zvakasimba mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakakurudzira zvizvarwa zvenyika yavo kuti zvitore pfuti kuti zvirwise mauto eRussia uye vakaramba kubatsirwa neAmerica kubuda munyika yavo vachiti chavari kuda zvombo zvokurwisa mauto eRussia mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kukurudzirawo mauto eUkraine kuti apandukireva Zelensky avabvise pachigaro America yati iri kutumira zvimwe zvombo kuUkraine United Nations yatiwo vanhu mamiriyoni mana vemuUkraine vanogona kuguma vave muupoteri nekutiza hondo iyi vanhu zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 368,000 vanonzi vatoenda muupoteri ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikore.